manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 25 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana chikutari tikabita musangano wedu werani nhasi uno 25 February saka zvotinetsa zvikuru nezvokuti mapisa akasimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Mutungamiri webato idzva rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika gwaro rekupedzisira rekutarwa kwematunhu. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvinomisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato idzva rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vaita musangano nevatsigiri vavo kuHarare Showgrounds muHarare nhasi vakati Zimbabwe inoda bato riri pachokwadi uye panofanirwa kuve nemapato anokwanisa kuita kuti ive nyika yakanaka kwete vanhuwo zvavo vanotungamidza zvido zvavo mberi. VaChapman vati hurumende inofanirwa kushandira vanhu vachiti vakaenda kumatunhu akawanda emunyika vakaona kutambura kuri kuita veruzhinji. Vati hurumende yavo ndiyo chete ichaunza shanduko muZimbabwe. Zvichakadaro rimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ranyimwa mvumo zvakare nemapurisa yekuti riite musangano waro wekupemberera kusvitsa gore raumbwa wanga wakarongwa kuitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa senta nhasi. Hatina kukwanisa kubata Chief Superintendent Mashishi kana mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa. Assistant Commissioner Mashishi ndinodzokorora. Chief Superintendent Mashishi ndo vanobata dunhu remurehwa. Asi Assistant Commissioner Nyati vakaudza zvavo Studio 7 kuti zviri kune mukuru wemapurisa mudunhu roga roga kuti opa here mvumo kana kunyima kuti kuitwe misangano yezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizhinji tabata nhengo yeCCC kwamurehwa vaRodrick Mapfeka.
Kana chikutari tikabika musangano wedu werani nhasi uno 25 February saka zvotinetsa zvikuru nezvokuti mapurisa akatimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa kuti vakumisei kuita musangano iwoyo?
Mapurisa akatipa zvikonzero zvekuti hanzi nzvimbo yamuda kuisa musangano mugrounds ecouncil rakatobhukwa kudzara neimwe political party.
Tiri kunzwa kuti mapurisa ari kuti imi mamusina kunge mapiwa mvumo zvakare yekushandisa ground iyo kana nhandare yamuda kuitira musangano nekanzuru yemurehwa kuti inzvimbo yekanzuru. Mama akapiwa here mvumo nekanzuru yekushandisa ground iyo?
Ibude kanto izvozvo, but kazhinji kazhinji kana tichine pangobhuka pangobvumidzwa kanzuri ndemunhu wese, saka zvina tame tichine pangobhuka patongotenderwa kanzuri haikwanisi kuzvitimisa hayo ndoo zvatagara tichingoita kumashure kwese.
Saka matanho apa amaa kutora tichiona kuti marambidzwa kuita musangano wenyu?
Sezvo wataura kuti akabhukwa ticharamba tichiata vamwe magesi nekuti tinozva kuti masarawo mapurisa kutirambidza kuti tiite musangano yedu, saka isii tirakabvuka tichibhuka chete tichiramba tichiedza kusvika iwo watazoteerezwa kuti wotipa chikonzero chipi.
Iwo musangano uyu zvii zvamaa muda kuti mukurukure pamusangano uyu uye ndiani anga achitarisirwa kuzouya achiadhiresi?
Tenge tine vakuru vedu vemusangano vatinakwasorutara kuti ndiani pane zvinezva. Tine vakuru vedu vemusangano vangu vari kuuya tichikupenderera kutsvitsa gore kwepati yedu yakomwa, saka hatisi kupendera tiita mhemberero takabatana semurewa yese zveripo yavakuru vanga chizotipa mashoko.
Tinoona kuti kwa murewa kwenyu ikoko ndo kune mhirizhonga yakamboitika nengo dzebato renyu Citizens Coalition for Change dzichishungurudzwa. Mazuva ano zvakamira sei?
Wanhu wakuda zvechange havatisabata nekuti tichizivo kana kuita sei. Wanhu wakuda zvechange tichiziva nga tichizire zvavo, asi vanhu vangu vakutoda rari iyoyi takubvura nekutobvumbobvi zvamira pati vanhu vangu vakatitarisira rari iyoyi, but sezvinyeyo zvazvo zvekuti haakwamurewa nyango vanhu vasikambira kutyidzirwa iko kwari kuzati kupererwa kutenga ndiye.
Vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu remurehwa vaRodrick Mapfeka vari parunhare kwamukarakate kwakare kwamurehwa neStudio 7. Vanhu vakawanda vanoda kuvhota vanonzi vave kubuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Gwaro rekupedzisira rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo kana kuti final delimitation report. Gwaro iri rakaumbwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Asi vamwewo vari kuda kunyoresa kuvhota ava vanoti havasi kufara nekushomeka kwenzvimbo dziri kunyoreserwa kuvhota kumaruwa nekumadhorobha. Mutore wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji vanonzi vave kuita chipatapata kunonyoresa kuvhota munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvichitevera kushambadzwa mubepanhau rehurumende kana kuti Government Gazette kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo dzemutungamiri wenyika makanzuru pamwe neparamende uko kwakaitwa navamunangagwa svonde rino. Kushambadzwa kwegwaro rekupedzisira refinal delimitation report iri kunoreva kuti sarudzo dzaswedera uye miganhu iyi ndiyo ichashandiswa pasarudzo idzi kunyange hazvo paine vari kuzvipikisa mumataredzi mhosva nezuro muHarare. Imwe nzvimbo iri kunyoreswa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota yakaswera yakazara nevanhu, asi vazhinji vachinyunyuta kuti kunyoresa kwacho kuri kunonoka. Mumwe wevechidiki muHarare vaPearson Mufutiza avo vanoti vari kuda kuvhota kekutanga sezvo asvitsa makore gumi nemasere ekuberekwa ayo anobvumirwa pamutemo kuti munhu anyorese semuvhoti, vanoti vashandi veZEC vari kutora nguva yakareba kunyoresa vanhu vanenge vari mumitsara yekunyoresa kuvhota zviri kupa kuti vanhu vazhinji vadzokere dzimba vasina kunyoresa.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu havasikwana mukana, vamwe vataura kuti vauda kuenda kumba vachikumbulena nzara nekuti vanhu vacho vanoonekwa kufamba lainini kufamba vauya kuma6 nanhasi kuchirubatsirwa vanhu vane zero. Nyaya zvinhu zvacho hazvisi kuchafasta.
Amai Kamurai Maisiri avo vanogara mumusha wemufakose muHarare vakurudzira kuti veZEC vavhure mahofisi mumisha inogara veruzhinji mumadhorobha kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota sezvo muHarare muine nzvimbo nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu idzo dziri kunzi dziri kuzara zvakanyanya kubva zvagazetwa gwaro iri nemutungamiri wenyika. Madhorobha nemaguta mazhinji munyika yose anonzi ane nzvimbo mbiri kana nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu sevavhoti.
Nanhasi ndichiri pano vaine vachera nhambori vona kuti vafamba here ndasofane nzara tingori pano pamasteni ndaichofungwa kudai vanga vatipowa kana zvimapoka zvipoka zvekuti vanobva uko vakati mufanira kudai muri kunzvero kwenyu vamunogara ikoko because vakabataya masteni taakudhara.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano mubato rezanu PF kana kuti political commissar vaMike Bima vanotiwo vanhu vari kumaruwa munyika yose vari kufamba nzendo refu kunonyoresa kuvhota uye vari kukurudzira veZEC kuti vavhure nzvimbo dzakawanda kumaruwa dzekuti vanhu ava vakwanise kunyoresa kuvhota. VaBima vari kukurudzirawo zvakare kuti bazi rinoona nezvemukati menyika rite urongwa hwokufamba richitoresa vanhu zvitupa veZEC vachitevera mumashure vachivanyoresa sevavhoti kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tichikurudzirawo kunyange veZEC kuti apo pane papfuura nevaya vanopa zvitupa veZEC voteverawo vachinopa vanhu chinguva chokuti vanyorese as voters.
Vakafanobata chigaro chemutauri webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa muzvare Fadzai Mahere vanoti
vanhu vari kushandisa mari dzakawanda dzemabhazi kuti vanonyoresa, asi ZEC inotaura iyo kuti aiwa michina yedu haisi kushanda kana kuti hakuna magetsi. Zvese izvozvo manomano ezanu PF kuti vanhu vasaregistre nokuti vari kutya kuti vanhu vari kunyoresa vanyowani apa vanhu veCCC havasi kuda kuti CCC ikunde, vari kuona kuti vanhu havachafarire zanu PF saka sarudzo dzatakatarisana nadzo vari kutyika kuti vanhu vakanyoresa vakawanda triple c nokunda asi isu tirikuramba tichingoyambira vanhu kuti endai munonyoresa kunovhota musaoreswe mwoyo anesuwo tirikumobilisa vanhu tirikuunganidza vanhu kuti vanoregista kuti tinovhota kuti 2023 uno tipinze vanelson chamisa munhu wese ari kutaura kumaruwa kumadhorobha zvese kuti ngaapinda hake mukomana saka nyoresai kuti munovhota
asi mutauriri wezek vajaspa mangwana vati komisheni yavo ichagara pasi yoona matano aingatore
chemo ichocho tiri kuchigamuchira sekomisheni uye isu tichange tichizovazivisa nguva inotaurana maererano neurongwa huchange huripo kunyoresa vanhu kuti shuwa vangwana kugara kunzvimbo dziri kure uye tinoona vanhu vakawanda vari panzvimbo dzedu komisheni ichange ichikuzivisa nenguva inotevera sezvayakambotaura
mapato ose ezvematongerwo enyika ari kuda kukwikwidza musarudzo ari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvhota chirongwa chekunyoresa kuvhota chisati chavharwa pasi pemutemo wesarudzo weelectoral act kunyoresa kuvhota kunovharwa mazuva maviri mushure mekunge mutungamiri wenyika atara zuva richaitwa sarudzo uye zuva resarudzo rinoziviswa pachine mwedzi inokwana mitatu kuti sarudzo idzi dziitwe vamunangagwa vakati vachazivisa zuva richaitwa sarudzo idzi munguva pfupi iri kutevera uye vakatotaura kuti sarudzo idzi dzinogona kuitwa muna nyamavhuvhu wegore rino bato rezanu pf rinoti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo idzi uko bato retriple c richiti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni matanhatu bato remdc inotungamirwa navadouglas monzora rinotiwo riri kutarisira kuvhoterwa nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 66% pavanhu vachavhota musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Dutu mpengo Tropical Freddy, iro rakarova Mozambiki nezuro, uye raitarisirwa kupinda munyika nhasi mambakwedza, rinonzi harisati rasvika, asi veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vangogara vakangwarira sezvo mvura iyi iri kunzi inenge ine mhepo yakasimba. Mukuru weboka rinoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi munyika reCivil Protection Unit, Vanathan Komo, vaudza Studio 7 kuti vachiri kutarisira kuti dutu mpengo iri ringangopinda munyika vachiti vakagadzirira zvakakwana kununura vanenge vawirwa nenjodzi. Mvura iyi inonzi ine simba uye yaitarisirwa kurova zvakasimba matunhu eManicaland, Masvingo, Matevelelen South uye mamwe matunhu eMashonaland East neMashonaland Central.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvizvarwa zvemunigeria inove nyika ine vanhu vakawandisa muafrica yose zvapinda musarudzo nhasi zvichitsvaga mutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzedare reparamende mutungamiri wenyika vamuhammadu buhari avo vakapedza matemo avo mapi maviri semutungamiri wenyika havasi kukwikwidza zvakare sezvo vakakwanisa zvikamu zvavo zvemakore masere zvinobvumidzwa pamutemo pane vari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika panonzi pane vatatu vari kurwira chinzvimbo ichi mutungamiri wehurumende yejapan vafumio kishida nevamwe vatungamiri vari mugungano renyika nomwe reg7 vatora chisungo chekuwedzera zvimwe zvirango kurussia pamusoro pehondo yayo neukraine chisungo ichi chaitwa pamusangano weg7 wepadande mutande wekucherechedza kusvitsa gore kubva zvapinda Russia muUkraine ichitanga hondo. Zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirungwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Murimi Ngwenya vesangano reCircle of Champions rinobatsira chirikadzi munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro here kuti sangano renyu rinobatsira sei chirikadzi?
Boka iri iboka risingasarudze riri non-denominational, harisarudze zera, harisarudze rudzi, harisarudze kuti munhu akafirwa rini uye akafirwa nei, ari kupi. Nongotarisa kuti kana achingori chizvarwa chemuZimbabwe, kwaari ikoko isusu sevanhu vekumusha tinonzwisisana machemero atinoita. Saka tine boka irori rine vazhinji vakawanda vari muZimbabwe vanodarika 1000 vativa nhengo dzeboka irori. Tine vazhinji vasati vakunyatsoziva asi vari kungoti anenge anzwa ouya. Saka zuva rega rega namba yedu iri kukudzwa nekuwanzwa nekuda kwekuti tine vazhinji vakuzivawo nezveboka irori vachiuya kuti vazobatsirika.
Zvii zvamuri kutarisira kunge muchibatsira chirikadzi nazvo?
Batsirika kwatiri kureva ndekwekuti tinotarisa nderechi rinotaura rakadzizembera panhau dzechikristu dzekunamata. Saka tinoti kana munhu akauya tine tichida kuti asimbiswe pakutenda, asimbiswe pane zvekubata, agosimbiswawo kune kuwana chauviri neraramo. Vazhinji vanosiyiwa vasina kana chekubata kana pekutangira. Wozoona kuti munhu akutongororwa achisiya zvivana vaya dzanherera chaidzo. Kuroorwa kwachona hasi kuroorwa zvine tarisiro yakanaka, zvine tsarukano. Akungoenda kuti ararame achifunga kuda pamwe akaenda ikoko anogona kuwana munhu anomupa chekuchauviri. Saka isusu kuno kuCircle of Champions tinoda kuti vanhu kana vakange vauya tovabatsira kuita maprojects.
Kati muri kusangana nezvimhinga mupinyi zvipi pari zvino pamabasa amuri kubata?
Nekuda kwekuti hatinawo mari seboka, hatisi kukwanisa kutobatsira vakawanda. Vazhinji vanouya, vanhu vanouya every day. Ndine vanhu vanenge vachiva nematambudziko awo mazhinji acho ndekutoti havana zvekudya. Vamwe havana kana mari yekutangisa kuti aite bhizimusi rinomuisa kuti agone kurarama. Kana kutenga nekutengesa hakwanisi. Saka takamboedza kuti vanhu vapinde muzvikwata zvikwata sekugara kwavanoita munharaunda dzavo. Tochienda tichiona kuti munharaunda iyoyi zvamunogara munzvimbo inoi chii chinodiwa muno mutobatsira vanhu vazvichienderana nenzvimbo yavanogara. Asi hazvisi kunyatsogoneka nekuda kwekuti dzimwe nguva mafambiro achona anenge achinetsa, zvikwanisiro zvokufamba. Dzimwe nguva papastorina kana mota yacho yokufambisa, chero mota ikavapo dzimwe nguva hapana mafuta ekuti uende kunoshanyira vanhu vese ivavo vese. Saka vamwe vanozongonyura, vamwe vozongobatsirana. Saka tikuedza kuti dei tagona kuti kwavanogara ikoko titsvake zvinogona kuti vagone kuenderera mberi. Tiri kutarisira zvekuti kana vakaita zvikwata zvegumi gumi gumi zvinotibatsira kuti vagone kubatanidza pfungwa kana kubatanidza mari shoma yavanenge vainayo iyoyo. Pasawane chirikadzi inorara isina kudya. Iri ndo rimwe dambudziko rinotsemura mwoyo wangu, nokuti ndinonzwa vazhinji achiudza kuti ndakandoda kuti ndingochiura yangu vana neni ndingofa nekushaya chekudya chaicho. Maschool fees anenge achinetsa, zvikoro zviri kudhura kunoku. Saka kuti uti munhu unomubatsira sei zvakakwana, wandagona kubatsira kana temu ino vashoma ivavo kana wandatsvakirawo rubatsiro vanovobatsirika nasitemu inouyazve. Kana munhu achingoripo asati apuwa mukana wokuti akure, still hapana chari kugona kuita. Saka tiri kuedza kuti dei tagona kuwana mari yekuvaisa muzvikwata. Vapinda vanofarira mabasa akasiyana, vanoda kudzidza zvemining, dzimwe toti kudawo kana matrainers kuti vauye vabatsire madzimai aya.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokuwanai papi?
Inini ndinowanika panhamba dzinoti 0789 922 179 kana pane vanoda kundibata. Nokuti tinoita ma programs futi pa show inonzi Woman to Woman yandiri mushoko swenyaya iyoyo, ndiri talk show host wenyaya iyoyo. Saka ndinonge ndiche encourage madzimai kuti ngavauye nenyaya dzavo anenge ataura nyaya yake toisawo apa kana pane vanoda kubatsira iye wavanenge vaona pa Woman to Woman nobuda pa Mandara platform woiona votorawo nyaya iyo vobatsira munhu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Yes, no, tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, che our lives upenyu hwedu. Nasi tiene hurukuro nemutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi zvichitevera kuwirirana kwakaita vashandi nevashandirwi nezuro panyaya dzemihoro yevashandi.
Chokwadi chekuti tingati kana vagumha nevashandirwi vemabhengi mazuva apfuurayo pasina kunyatsowirirana. Asi ndinoda kuziita kuti tasvika pakuita chibvumirano chekuti mihoro yemumabhengi ikwidzwe zvichitevera kusaina chibvumirano chataita. Chibvumirano chatasainirana nacho ichi chinobata nguva inotanga muna January kusvika muna March. Saka pari zvino tingati takwanisa kufamba kachinhambwe kukurukura kwatiri kuita nevashingiri vemabhengi.
Vateereri vakada kuziva kuti zvii zvamungati mawirirana kusvika pari nhasi.
Nyaya hombe yatiri kurwisana nevashandiri vekumabhengi ndeyekuti vashandi vatange kubhadharwa mari inotenga in US dollars. Saka chiiki chibvumirano chataita tiri kutochiona zvedu setransitional agreement because vashandirwi vabvuma kuti pamari yavari kuti bhadhara yemazim dollars 40% yacho tabvumirana kuti ichange ichibhadharwa mumaus dollars. Asi isusu tanga ichoda mari iri pamusoro chaizvo. So pakuzobvuma kuti tisamirane chibvumirano ichi tabvumirana pakuti chichangoiswa kubva mumajanuary kusvika muna March. Saka zvinoreva kuti muaapril tichienda kumberi tichagara pasi tichitodzokera patafa kuti tionesani kuti mari dzatichidzida US dollars dzabuda here.
Tinoona kuti vashandi vakawanda munyika vari kuchema vachiti vari kutambira mihoro iri pasi peinotarisirwa kuti vange vachirarama. Ivo vashandi vekumabhanga mihoro yavo yakamirawo sei?
Tichiongorora zvedu mamiriro akaita zvinhu iyezvino hatisi kufara nemihoro iri mumabhanga. Ndosaka tiri kuramba tichikakavadzana nevashandirwi ava nokuti chiri kuitika ndechiri kuti mari zhinji yatiri kuhora iri kuuya iri matin dollars. Ayo hamuri kungoziva mese kuti ari kuruza uremu hwayo nenyaya yeinflation. Saka zvinoita kuti tatangira mari yedu inobva yandisa parine kukurumidza. Ndosaka tichiti mari yedu tikatambira iri maus dollars tine chiziva kuti tatambira mari inotenga. Saka ndo kutsutsuma kukuru kwatinako isu sevashandi mabhengi nokuti mari yatiri kutambira kuti zvino iri kudyiwa neinflation and even 40% yatiri kutaura zvaiyoyo yatabvumirana iri pasi pezviri kuitika munyika. Kana muchitevera nhau dzinobuda nyika tinoona kuti zviri kunzivo nezemstat 76% of matransactions ari kuitika munyika ari kuitika kushandiswa maus dollar. Ende tikatarisawo zviri kutaurwa nezebhengi rezimbabwe vanoti ivo 66% yematransactions ari kuitika mubanking sector ari kuitika achishandiswa maus dollar. Saka isu tiri kuti tinoda kuti mihoro yedu itevedze zviri kuitwa zviri kuitika munyika.
Saka pari zvino mushandi wepasi pasi ari kuwana mari yacho yamuri kuti ishoma?
Tichitarisa chibvumirano chatabvumirana mushandi ari pasi akutambira mari iyo inoita 418,000 Zimbabwe dollars and tiri kuti pa 418,000 iyoyo 40% yacho tiri kuda kuti inge ichibhadharwa nemaus dollars. Kana kuri kuti pane mabhengi achema chema kuti haazvechokwadi isusu maus dollars hatina then noti hivyo nga wakishandisa exchange rate inenge nchiru la pamsu ungo chibado wa marini saka mkataisa kutu 218,000 na iti nari ya kawanda especially Africa na kutu kutu teksi yonu kundago ungo pamsoro cha hivyo chumweza kutu mari ino kutu wa nini shandi achina kumpa inenge yato mataisa
Manga makateerera kumutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi vari muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munaudze mitambo. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvamisa mitambo zvichityira dutu mpengo Tropical Storm Freddy iyo inonzi yanga isati yasvika muZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Izvi zvauya panguva iyo vanoona nezvemamiriro ekunze veMeteorological Services vayambira kuti dutu mpengo iri ringangorova Harare pamwe neManicaland. Masvingo, Mashonaland East ne Central, pamwe nedzimwe nzvimbo kuMachabeleland South. Asi, mumwe mugari wemuHarare, vaLove Mumuyambi, vanoti Tropical Storm Freddy haisati yasvika muguta reHarare iri.
Hapana chatakamboona. Tatakatotarisira kuti tochira kuti tozavharwa, but hapana kana chatakamboona cyclone yacho munoMuHarare. Sikasi hangu dzimwe nzvimbo, but munoMuHarare hapana chatakaona.
Mumwe mugari wemuHarare vachibva kuWarren Park vaVincent Pushu vanoti Tropical Storm Freddy vari kungoita yekunzwa ichingotaurwa nezvayo.
Tatakakudzwa nebazi rezvemamiriro ekunze kuti muzi wechishanu vana vakarega kuenda kuchikoro chiyasvika muzi wechishanu nhasi tava muzi wemugovera hatisati taiona kuti inosvika here kana kuti ichadii. Saka takangotarisa hatichazivi kuti vebazi rezvemamiriro ekunze vari kuziva zvavari kuita here kana kuti havasi kuziva zvavari.
Asi munyori mukuru weDynamos vaWebsam Marechera vanoti vapa vatambi vavo nguva yekuzorora vatarisira mamiriro ekunze. Manager wevatambi veCats United vaShakespeare Nogwenya vanoti vamisa mutambo wekwadzana masimba neBlack Rhinos nemhaka yeyambiro yavakawana kubva kune vanoona nezvemamiriro ekunze. Mutsigiri weCats United vaNyaradzi Dlalambi vanoti zvakanaka kuchengetedza upenyu hwevatambi pane kuyeuka rumba wanaiwa.
Ane cyclone Freddy ndikudai so yadi kutaurwa. Ini ndofunga kuti story right zvavaita because ma players even chero tichasa nyika yacho kuchengetedza vanhu ende kuchengetedza utano and health wise. So inini for this pandemic and this cyclone Freddy kumiswa kwaitwa bhora nema clubs vaita zvinhu zviri
vakawanda vakamirira kutanga kwemitambo yenhabvu yemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati. Sezvungu yedu yapera rakaiti mutarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato idzva reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota mumasarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvinomisa mitambo zvichikira dutu mpengo Tropical Storm Freddy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
kuisika tisenda baku VOA Ndebele.